Mwete da mwa wande jamboi kikandishe kuti Zanu PF sekugara kwayo yakaisingadi kuti musangano wedu uendere mberi ikatumira matsagi vanhu vangaisvika almost 200 chirikuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita katripa hotel patinofunga kuti pane security aingabhurichwe zviri nyore vakapinda vakasvika pakupasa madhoo kupinda matachiitira musangano vakarova vanhu vachipasa zvinhu tine vamwe vakuvara vari kutori kuchipatara vari kuonekwa nana chiremba vanhu vanga vachiti vezano vauya ava vanga vachiti akiuza mhosva dzakasiyana unoda kuisa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro
saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa
mamembers ecoalition tinoramba tichiatenda nekuti havana kudzorwa kumashure varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo chazongosara chete ndechekuti pazokundikana kuti tisarudze chairperson navice chairperson nekuti vamwe vakakuvara vava vachikwanisa kuendeza mberi neprocess asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite yevanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindrest evacitizens ese anga ashanda chaurumendemusiwo yekuti igadzise nhuna dzevanhu saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unoteera kuti tiite sarudzo dzachairperson navice chairperson ini saspokesperson tichange tichiacta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri wasachigaro nemutevedzero wake waitwa
maziva sei kuti vanhu vakurwisai ava ndevezanu pf
taziva nenyaya yekuti vanga vachitapota vachiita maslogan emusangano wavo wezanu pf vanga vachipushawo zvakanyanya vachitaura kuti vachishandisa rhetoric inotaurwa nezanu pf yekuti munosponzwa newest vachishandisa rhetoric yemasanctions nevamwe vatatu identifya vanotombozikanwa nevagari vemula wayo vanga vari mupati yemusangano wedu vachitozikanwa kuti ava vanhu vezanu pf ende mapurisa azouya tatokwanisa kupavanongedzerawo vamwe vacho vatatu vabva asi havana kukwanisa kusungwa nekuti tatitori nevanhu vemubula wayo vanovaziya vanhu avo
zvino pamasarudzwa kuti muite mutauriri wesangano iri muchazvikwanisa here imwi zvemuri mune zvimwe zvinzvimbo muna mamwe masangano akafanana neatus munozorikwanisa here basa rose rakawanda kudai
hongu iri basa riri nyore pakuti kutaura kwatiri kuita acrisis coalition mubatanidzwa wemaorganization ese kusanganisira atus tinenge tichingotaura zvinenge zvichitaurwawo nemaaffiliate members ende tine rombo rakanaka tine secretariat yakatisimbei kucrisis inotiitira basa redu rese isu chedu chete kutaura nekupa urongwa rwekuti nezvimwe zvinganyorwe nezvimwe harisi basa rinenge rakati one day isu tinongopa political direction asi tine vanhu vanenge vachiita basa repacrisis zuva nezuva saka hazvizotidyire munguva yakawanda sezvo kuti tetimboti misangano pano neapo nenguva dzino idzotitsanangura kuti tinodei kuti chiitwe tiitewo mainterview pano neapo kana paine nyaya dzinoda kuti dzitsanangura.